Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu chikunguru 10, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live pa Facebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ishande nevemakereke mukunyora mitemo ichashandiswa nevemekareka mubasa ravo. Sangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti vanhu vave kupondwa nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi usiku. Tichanzwa zvinobva kwamurimi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende inoti iri kunyora mitemo inofanirwa kutevedzerwa nevemekereke mukuita zvebasa ravo. Hurumende inoti vamwe vanhu vari kushandisa makereke kutyora mitemo uye kuita zvisakafanira zvinosanganisa kubudisa nekupinza mari munyika zvisiri pamutemo, kubata vanhukadzi chibharo, kushandisa vana panyaya dzebaponde nezvimwe. Hurumende inoda kuti makereke azivise kwaanowana mari uye kuti vanoishandisa sei. Munyori wesangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti vemakereke havasati vakumbirwa kupa maonero avo, vachiti mitemo haina kuipa zvikuru sei kana ichibatsira kuchengetedzwa kwevana nekudzivirira kuparwa kwemhosva muzita remakereke. Vakurudzira hurumende kuti iite bvunzurudzo yakakwana, vachiti mitemo haitirwi nhasi kwega asi ichashandiswawo makore ari kuuya. Tabata mufundisi Mtata kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Tinovimba kuti nyaya yekunyora mirayiro ine chokuita nokufambiswa kwemakereke inyaya isina kuipa. Chainotsvaka ndechokuti inoda kuti paitwe bvunzurudzo yakakwana, kana kuti yatingati consultation yakakwana nema stakeholders. Tinotarisira kuti kune mirayiro inoshandiswa kuronga mashandiro anoita masangano akasiyana siyana akaita se masangano ezvemitemo, maloya. Tinoziva kuti kune mirayiro ine chokuita nemasangano akaita sana chiremba, madoctors. Tinongovimba kuti murayiro iwoyo unofanira kunge une element yakakura yeself regulation, sezvinoita mamwe mapazi akazvimiririra. Saka tinoona sokuti chinhu chinogona kushanda zvakanaka kana murayiro uyo ukaitiwa nekubvunzurudza vanhu vanobatikana nawo murayiro wacho.
Zvingazviva zvakanaka here kana hurumende yopindira muminamato yevanhu?
Sekuona kwedu Wande, constitution yedu inotaura nenyaya yekodzero yezvechitendero, kana kuti yatingati right belief, religion and culture. Bumbiro redu remutemo rinotaura nzvimbo dzakawanda pamusoro pamwari. Chatisati tava nacho ndechokuti tive nemutemo wokuti unotaura kuti zvinorevei in practice. Saka chatinofunga ndechokuti mutemo wakadai hauna kuipa, asi sezvatataura une ngozi kana ukaitiwa usina kufungisiswa zvakanaka kuti ungabatsira sei kuti basa iroro rinoitwa nemakereke rifambiswe nenzira inofambirana naiwo makereke achipawo muono wawo. Kuona kwedu ndekwekuti mutemo unotsvaka nzira yatingati makereke angaita sei kuti self regulation yavo ive strong. Uyezve zvinobatsirawo kuti zvibude pachena kuti zvinhu zvakaita sedzimari, zvinhu zvakaita sekushandiswa kwemasimba kunoitwa makereke, mabumbiro emutemo, kudzidza, zvinhu zvakaita sokubata michato kunoitwa makereke, zvinhu zvakaitwa sokudzivirira kukanganiswa kwevana, kana kuti vana vasikana, chero vana vakomana, zvese izvozvi kana mutemo uyu ukaitwa zvakanaka zvinotibatsira zvikuru kuti makereke abatirane pamwe chete namamwe masangano anodzivirira kodzero dzevanhu. Asi zvine ngozi yekuti kana usina kuitwa zvakanaka mutemo iwoyu unogona kushandiswa kukanganisa kodzero yevanhu yokushumira kwakasununguka.
Inini vemakereke, hurumende yakambosvitsawo shoko kwamuri here kuti ndizvo zvairi kufunga kuita ikakumbira kuti muibatsire pakunyora mirayiro inozokwanisa kushandiswa mukuona kuti makereke anoita zvinhu nenzira kwayo?
Hatisati tawana wande kukoka kwehurumende kuti tisewo muono wedu. Asi tinovimba kuti kana prosesi yatanga, tinovimba kuti hurumende ichataura nesu kuti tingaitawo contribution yedu yakadini. Tinovimba kuti mitemo yakadai haisi kungoitiwa yakatarisana nezvinhu zvinenge zvichiitika nguva iyo ino, asi kuti kana uri mutemo unofanira kuzova mutemo unobata nguva yakareba.
Avo vanga vari munyori weZimbabwe Council of Churches mufundisi Kenneth Mutata vari parunare kuBarcelona kuSpain neStudio 7. Mukuru werimwe sangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Kumalo vanoti nzvimbo yechitungwiza yaberekera ingwe sezvo vanhu vave kupondwa nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi usiku. VaKumalo vanoti mapurisa mashoma zvekuti vanhu vave kutoita mushandira pamwe kuti vazvidzivirire kumbavha dzorura munharaunda mavo. Magetsi ari kudzimwa kwenguva yakareba sezvo Zimbabwe iri kutadza kubhadhara zvikwereti kumakambani anoita seKahora Basa rekuMozambique uye Eskom yekuSouth Africa. Zesa inotiwo magetsi ave kunyanya kushayikwa nekuda kwekushomeka kwemvura kuKariba Dam kune mamwe magwenya emagetsi. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yange isiri kudavirwa. Mukwezi yanyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaKumalo.
Zvakaoma mukoma nokuti dambudziko remvura iri harina kutanga nhasi, rava nenguva riripo. Zvino vanhu vaisimbonorarama nemvura yekuti vamwe vaitonotenga mvura kana kubatsirwa mune mamwe machechi anenge aine akateera zvibhorani. Zvino nekusaika kwakuitika magetsi kwabva kwaita kuti chero mabhohoz aya mamwe acho akaterwa haachakwanisi kuti abatsire vanhu nemvura nekuti pane pasina chinee chiripo nenyaya yedambudziko remagetsi. Saka vanhu vaakutorarama nekutonowata murwizi kana vaine hembe dzavanenge vachida kuti vawate kana dzimwe mvura dzekushandisa kudira mumatoileti neinei. Vanhu vaakutonochera mvura dzemurwizi vochizotambudzika kuti vachiwana yekunwa neyekushandisa zvimwe zvemumba zvakaita sekunwa, kubikisa nezvimwe zvakadaro. Saka dambudziko remvura ndingati ranyanya kuwedzerwa nekushayikwa kuri kuita magetsi muno muSpiriva.
Magetsi ari kudzimwa kwenguva yakareba zvakadii?
Magetsi mukoma inyaya yekutoti vanhu havachawaziri. Anouya na10 usiku avaziri zvivarara 4 kana kuti 5 okuseni anobva aenda. Saka tingati nguwa zinzi zayo. Kunyanya vana vadika vanokasika kurara vachiti nonoke kumuka. Havati watozii kuti mbuno mune magetsi.
Saka zvakutoreva kuti vanhu vachafamba usiku nekushaika kwemagetsi vachityira upondo.
Muri kutotaura semuri kuno mukoma. Kuno kusitungiza izvo zvizvi zuva nezuva. Patsikwana sondo rakapfuura pakapondwa vanhu vairi. Umwe akangobuda mumba achiti ndane nzara kuma 66 ndunzwa kuda ma cream donuts akabata 10 bond. Ndokutourayiwa. Mbavha dzakutobata vanhu kubva kuma 6 chaiko rima rikangotanga kudai. Vanhu vakutobatwa nembavha, vanhu vari kupondwa. Mudzimba chaimo vanhu vari kubirwa zuva nezuva nokuti rine dzingori rima chete pasina chaedza chine chiripo. Saka mbavha dzarura nekuda kwedziko rekushaikwa kwemagetsi iri.
Ko mapurisa anenge aripo here? Vari kubatsira here?
Munoona mapurisa nguva zhinji vanenge vachitenderawo vari mudzimota dzavo. Saka mbavha idzi dzinotoziva kuti nguva yakati dzinenge dzine dzakatodyarana kuti vanenge vachiziva kuti nguva mota iri kwakati. Saka hapana kubatsira kwakanyanya kwandingati kuripo nokuti tiri kunzwa mareports izvozvi vanhu vaakutoita zvikwata zvikwata. Voita vanoti maneighborhood watch committees aya emudzimba ekutongoti mubatsirikane. Vanhu mobvisa pamba pega pega $1 kana $2 pamwedzi yekubhadhara vacho vanenge vachizorara vachitendererawo kutiwo zviitewo nani. Asi hazvizi kukwanisa kupedza dambudziko reumbavha nekubirwa kwevanhu.
Mukuru wesangano revagari rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association vaMarvelous Khumalo vange vari parunhare muHarare. Nengo nanhatu dzeparamende dzakanga dziri kuMoscow kuRussia uko dzaisangana nevamwe vamiriri veparamende vanobva kune dzimwe nyika pasi rose vachiziva nezvouwandu hwenyanya dzeugandanga pasi pose. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaKindness Baraza veZANU-PF vanoti chikwata chavo chaisanganisa nhengo dzemapato ose ari muparamende chichitungamirwa nemutungamiriri weparamende vaJacob Mdenda. Vaparadza vanoti musangano uyu wakaona kuti zvimwe zviri kukonzera kukura kweugandanga inyika hombe chaidzo idzo dziri kubatsira magandanga nemari pamwe chete nezvombo. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
KuRussia tanga tiri maMP epasi rose tichisangana tichiyeuchidzana kuti pakamira sei kwatinobva panyaya kunyanya nyaya yeterrorism nenyaya yeextremism nyaya yevanhu vari kungotora zvombo vachirwisana. Tikazoona futi kuti zvimwe izvi zvinotokonzerwa nenyika hombe chaidzo dzatinoti muchirungu masuperpowers ndo vamwe vari kutoita yenonzi muchirungu state sponsoring materialist organization. Saka takati ngazvimire izvozvo tikati sama MP tichanotaura nemagovernments edu. Takazoita umwe musangano futi wema MP eAfrica neRussia kuti tione kuti tingadyidzana sei seAfrica neRussia. Handiti muri kuziva kuti iye zvino takaita chirongwa cheAfrica chinonzi Africa Continental Free Trade Area. Saka tichiti kune Russia chiuyai Africa yavhurika, chiuyai muite mabhizimisi kuAfrica. Kuno kuZimbabwe maRussian totori nawo ari kuita padhaundere paari kuita platinum. Saka tiri kuda vamwe futi kuti vauye vazochera migodhi kana kuita zvekurima zvese kana kuvhura mamwe maindastry. Takavaudza wechi kuti kuZimbabwe kuno tatogadzira inonzi Zimbabwe Investment and Development Agency ZW. Saka iroro takati takuita one stop shop. Saka chiuya hii hamuchaneseka nokuti maenda kumaenda 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 kuti muchiwana mapemiti kana malicense. Saka vakafarana izvozvo. Saka ndozvotanga taendera kuRussia kuMoscow.
Makaenda muri vangani vakabvawo kuZimbabwe?
Takaenda tiri 7 vanobva kuZimbabwe. Vamuchango vakazoteerawo futi. Asi takaenda tiri 7 maMP 6 anosanganisa mapato ese kusanganisira even veMDC veIndependent vanga varipo neveZANU-PF. Na speaker takatungamirwa na speaker wedu weParliament.
Makambotaurawo nezveurongwa hwekuti muchange muchienda kunyika dziri kunze muchinosangana nezvizvarwa zveZimbabwe pamusoro penyaya dzedual citizenship. Idanho ramuri kutarisira kutanga riini iroro?
takango miswa nenyaya idzodzidzi nekuti takanzi neve ku EU ku Brussels kuti chimbotipaiwo nguva yekuti ma MP manyowa ne EU agadzwe saka ndozvatakamirira saka zvichaitwa kupera kwa August saka tobva taenda tichatowana dzimwe mari dzekuti tirane ma embassies aya tichiwana mari kubva kuma Zimbabweanzi ari kuma diaspora icho chirongwa ichocho tiri kufamba nacho chirongwa ichocho chekuti tizovapa madocuments eZimbabwe angava mabirth certificate, madirth certificate zvitupa nemapassport iyo nyaya yatakatobvumirana kudhara napresident vanotoiziva nyaya iyo.
Avo vanga vari sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vakindness paradza vezanu PF. Tombotarisa zviri mapepa nhau anhasi. Mubepa nhau reHerald mune nyaya yokusungwa kwava job sikala vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yava Emerson Mnangagwa. Chronicle ine nyaya yokutsvakwa kaita St. Luke's Hospital kuMatabeleland North pakaparara mishonga, mapepa evarwere nezvinoshandiswa mukurapa vanhu. Mukronico mekare mune nyaya yokuvharwa kwemvura muBulawayo kwaitwa neBulawayo City Council ichiti inoda kuti mvura iri mumadhamu imbowedzera. MuDaily News gurukota rezvemari vamutori nyuwe vanokurudzira vemabhizimisi kuti vapamidzire vashandi vavo mari yemihoro sezviri kuitwa nehurumende. MuDaily News mekare gurukota reMashonaland and East Apollonia Munjerengwi vanokumbira ruregerero kubato reZanu PF nevatsigiri varo mushure mekunge mufananidzo wavo vasina kupfeka zvakakwana watenderera zvine mutsindo pasocial media. Muchikamu chino semazuva ese tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Magabiko vashamarira kwa Studio 7. Ndirongotaura pamusoro penyaya yakatanga tambonyuka yekuti job scarce ataura ndezvemusoro wake. Zvinofamba sei kuti munhu anonzi ndezvemusoro wake iye munhu achitaura ari ebato. Ende zvaarikutaura zvacho izvozvo chakanganisa chii? Iye ari kuedza kutaura zviri kuitika. Vanhu veZanu PF havana kana zvavarombotibatsira. Zvirina nevabviswe. Ngavabviswe, vachitirombonyengera kunyange kuvanyengera kana kutaura tanzi tichaita zvinhu zvine peace. Havana chavanobatsirana, varitongori kune kutipedza. Vachapedza vese mapillars aenda kujeri iyo vanenge vakutomuuraya. Saka zvinova zvinobatsa zvitori nani kana iri woo ingoita woo. Vanhu vangoziva kuti zvapera izvo, ivo vakarwira ngwani nyika ichitanzwa kuti inake, hapana chakanakisa chacho. Saka zvinoanoti iyo generation ripei rwirowo zvayo zviripo nhasi kuti zvinake kubvisa Zanu PF yacho. Vanhu vakaipa mafuraniti mweya vakaipa vari kutotambudza vanhu vezva munyika yarutambura hakuna magesi hakuna mvura ivo dzimba dzavo zvinhu zvese zviriko isingochema chete tingochema tikatiende kumastreet azi tokurova tikati zvakatanzi tinokudai saka na havasiana kutitambudzinyengerera nezvavo zviri nani kuti kana pachinge pachingonzi ngaitewo ngaingoitawo zvipere aita basa.
Washamarira weStudio 7 magadi suti raiti kwese kuno. Ini ndoitwa Chris Godfrey Makwaza ndiripo paCanada. Ndoda kumbotaurawo zvangu panyaya yapresident vedu nezvonishamisira pano kuti vanozonishamisa ndirikuwanzwa chitaura Studio 7 vachitanza ngatitei nhaurirano vamunangagwa nyika inake ngavatombomira vamunangagwa vaite mesi dzavo ivo vamunangagwa nemesi dzavo zvauri kufunga kuti zvinobuda but vachazoona at the end kuti no hamesi yaina anza ndo inonziya hanzi pagowa chubu skin yaenda kunze riri bhore iroro skin yogowa chubu yaenda kunze mosha uzoti igowa bhore yaya kana kuti chii ngavambomire vachamisa zvakudaita izvo. Of course vanhu vatambura zvavo ya zviri kuoneka vachamisa kutonzwa tsisina vanhu kuti avanhu vari kutambura asi kana vamunakagwai vasingadi nhaurirano vachamisa ngavasa mumanigidzi ngavasinge zvakadaro zvo vachaona kuti aiva noo metsi yaina anza iyi vachazokumbira anza kuna vachamisa ndozviziya vachamisa chimbomirai musamanikidze vanhu kana vachiita vachauya inini kana mangotaura kairi katatu vasina kuteerera siye zvakadaro tatenda.
Hello, magadi ini juga itu singgah macam pandular di tori kami sorupi magist ini yang muncul pas studio. Kalau nak suruh tunggu aja ni mungkin ya muncul magist agar dikira kudiri sampir. Kalau pun berat muncul aku balance. Kita nampak ni yang kita tahu. Kita tahu kalau ni muncul ni se mana bawa kosian, especially LTC Alliance. Nampak sangat sebab aku balance. Kira part time.
Makadi wa shamarari ve studio 7 sitandi naitwa Cleopatra Mtumba kana kuti Amai Milan ndiri ku Pretoria kusosha nguvi South Africa andina hangu zvakawanda zvandinoda kutaura ndinongokumbirawo kana muchikwanisa mundiridzirewo kasongo ka Blessing Shumba kaanoimba achiti Aiwa Jehova, regai kuramba munyerere, regai kuramba musingataure, musanyarare baba, kovese vari mumajere, vakatadzeiko. Andizi wangu ustari sungu yacho kuti inonzichi, but sungu yoyo inongobata mweya wangu sone zvirikuitika munyikede Zimbabwe, ndatenda zvangu.
Magadi pa studio 7 nindiri amai ndarwadziwa nasine kusungwa kwaitwa askara chanyanya kundirwadza ndechekuti askara vari kupomerwa mose kuti vanoda kupidigura hurumende askara vane masoja here anokwanisa kupidigura hurumende saka zvataakuona munyika medu meZimbabwe chokwadi amuna rusununguko nokuti kana vanotichidzvanyirwa pakutaura chaipo nyika yedu yeZimbabwe chokwadi hurumende yaamunangarwa yakaoma nekuti ingadai isingati munhu tadza kutaura zvaunoda because tinoona dzimwe nyika dzakasiyana siyana mungawe muno muSouth Africa mungawe kuAmerica chaiko tinonzwa vachitaura zvavanoda asi awasungwi sezvatinoitwa kunyika yeZimbabwe saka tichiri kurarama pasipo udzvanyiriri chaiko ndarwadziwa ini nekusungwa kwaitwa asikana daiwa waregera wabude.
Ya munangagwa ngatanga zvisunga iye kuti tizvete zvinosungisa zvekupidigura hurumende nedzisimba iye zvakapidigura vamugabe zvinozikanwa pasi rose akasungwa nani akasungwa nani ngazvichisunga iye tizviva kuti zvinosungisa kana kuurayisa matenda angu
masukura sei vateereri vestudio 7 vatipinyiri vayo ndirokukwasisa nemufaro ichiti makasimba here ini ndirikutaura ndiri paCape Town ndinonzi Ishmael Mfusirwa ndiri kutaura peavo vakasungwa uchinzivai vakataura mashoko kuda kupikudura gavhumendi yamunangarwa ko iye munangarwa paakapikudura kana paakabvisa nechisimba vaimbova mutungamiriri wenyika varobert mugabe akasungwa nani mashoko haasungisi munhu kuti vatadza vatadza ngavasiye ngavabvi kuivo vakasungwa nani vasaita rafu yakadaro munhu unokodzere kutaura Zimbabwe isati yasunguka
varidzi vezimbabwe tinoda kuziva kuti zvinezvi kwagadzikana here kunyika kwedu uku tione kudzoka tibve kusouth tembo uya kunyika yedu apa meno zviri kufamba sei kuti vamunangagwa vari kunatsirisa here kana kuti vari kutopwanyisa malolo kunzava kuda kuuya kuti vamunangagwa vari kugona basa here kana vari kutorikoniwa kana maisa votozhinja kana vatokoniwa basa ka kuti tava kuda kuuya kunzvimbo kwedu sosaiti kuko
tinofara zvikuru nemameseji amunotumira avo vange vari vateereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika itai mameseji enyu mapfupi musatuka vamwe uye taurai nemazwi anonzwika zvakanaka. Tovambotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nezuro South Sudan yakapemberera gore rechisere yavana kuzvitoka kuzere mukati menzara iri kuramba ichinetsa munyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoti vanhu vanopfuura mamiriyoni matanhatu vakatarisana nenzara muSouth Sudan gore rino. Zvimwe zviri kunetsa munyika iyi zvinosanganisira mamiriro ekunze, kusagadzikana kwezveupfumi hwenyika uyezve kurwisana kunoramba kuchiitika mune dzimwe nzvimbo munyika iyi. Hazvanzi yemutungamiriri weSaudi Arabia, Nezuro yakamiswa mberi kwedare redzimhosva muParis kuFrance ichipomerwa mhosva yekurova mushandi wepamuzinda wavo. Asa bin Salman, hazvanzi yaMohammed bin Salman, anonzi akatuma anomuchengeta kana kuti bodyguard rake kuti arove mushandi wavo anobva kuEgypt mushure mokumuona achitora mifananidzo mumba mavo. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica. America inoti kutengesera Taiwan zvombo zvehondo kuedza kusimbisa kugarisana murugare kwenyika, uye hazvirevi kuti pane zvapinduka mukudyidzana kwayo neChina. China yakaudza America kuti irege kuenderera mberi nokutengesera Taiwan zvombo izvi mushure mokunzwa kuti bazi rehurumende yeAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakanga rapa mvumo yokutengesera Taiwan zvombo zvehondo zvinopfuura mabhiriyoni maviri emadhora. Izvi zvakashatirisa China zvikuru nekuti haiwirirani neTaiwan. Nyika mbiri idzi hadzifambidzani kubva kurwisana kwakaitika pakati padzo dzichiri nyika imwe chete mugore ra1949. America inoti zvairi kuita izvi zvinobatsira kuti pave nerugare pakati peChina neTaiwan. Chopa chimbetu. Sezvo nguva yedu yapera, regatimbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Zimbabwe Council of Churches inokurudzira hurumende kuti ishande nevemakereke mukunyora mitemo ichazoshandiswa nevemakareka mubasa ravo. Sangano rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti vanhu vave kupondwa nekuda kwekudzimwa dzimwa kwemagetsi. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru apo tichipupudzai dzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ini ndiri Tanonoka Wande, ndoti mosara zvakanaka.